panzvimbo yandakatombogara kwemakore anoita gumi nerimwe taiita missionary work ikoko unamata. Saka tiri kuramba tichinamatira nzvimbo iyi nokuti zvinopisa tsitsi zvakaitika. Ukatarisa kurasikirwa kwacho kuti vanhu vanozotangira papi zvakaoma, asi tinotenda Mwari nerudo rwevavakidzani nemasangano akaita sana Red Cross, even nefima, nesuo machechi akazvimiririra kana ma-non-profit organization, nokuti tagara tiri vanhu vanochengetedza zvekudya zvemumagaba, zvokuti kana kwaipa vanhu vanovhura magaba vachidya, tiri kuunganidza kuti tiendesewo ikoko, nokuti vanhu vazhinji tatowana vanhu vari kukumbira rubatsiro. Vamwe vari kuti takagara mahotera asi hatina mari yokuisa petrol mudzimotikari, hatina zvekudya uye hatina zvipfeko. Vaakutanga kutsvaga, nokuti vanenge vachiziva masangano akaita sedu kuti tinopa zvipfeko uye tinopa zvekudya, pamwe tinobatsira nemari yokuisa petrol mudzimotikari.
Pari zvino mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri here?
Vazhinji vanogarako kunzvimbo idzodzo dzemuLos Angeles vavakazara vekuZimbabwe, tingasaziva zvedu mazita, asi patanga tichimboita misangano nezvimwe zvakadaro tine tichisangana ikoko, kana pandaigara ikoko taisangana. Saka asi nokuda kwekuti nyaya yacho yakangoitika chivhundu-vhundu, hatinzwizivi kuti vamwe vari kupi uye vanhu vekutotsvaga kuti tinzwe kuti zvakamira sei, pakati pedu ndiani ane dambudziko rakaita sei uye angabatsirwa sei. Asi variko vakawanda vanogara ikoko, sezvo ndainge ndichigarako ndaiziva vazhinji ndichiriko.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu vanokuwana ipapi? Vanenge vari munzvimbo iyoyi vakanzwa nhaurwa iyi,
website yedu inoti theconcernedfamily.org, theconcernedfamily.org kana concernedfamily.org. vanogona kutsva kuti tsvaga ipapo. Tine mafoni, vamwe vacho vari kungoshandisa mateksi vanoziva havo, vanotisira pafoni dzedu sevafundisi kuti tsvaga.
Pane zvimwe here zvamuri kubatsira nazvo panguva ino kune avo vakatarisana nedambudziko iri?
Nguva dzakadai dzakarema. Dzimwe nguva munhu anoda kungonyaradzwa kuudzwa kuti aiwa zvinhu zvichagadzikana, kuti hana dzavo dzitsigiswe, vazive kuti iwo matambudziko iwaya anosanganikwa nawo, asi tikagadzikana zvinhu zvinogona kugadziriswa mberi uko kwatiri kuenda. Nokuti ukatarisa madota acho epanga paine dzimba, unoona kuti vanhu pfungwa dzakatokanganisika, vazhinji vakatarisana nezvo uye nokurasikirwa neupenyu kwehama. Saka tinobatsira nokupanga mazano uye nokudzikamisa vanhu pavanenge vatidaidzira kuti vanoda rubatsiro rwakadaro, kana kungovaudza kuti munoita sei kuti mukwanise kupfuura nokufamba panguva yakadai dambudziko racho iguru.